manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 30, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuvanesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rezano PF vari mutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa vokurudzira Women's League yebato ravo kuti ishandise huwandu hwemadzimai munyika kutsvagira bato ravo rutsigiro. Zimbabwe Electoral Commission inoburitsa mazita evanhu vane magwaro akatambirwa nenomination court. Murwere wekutanga kuvhurwa mwoyo pachipatara cheparenyatwa mushure memakore mashanu anoti aive aine kutya kukuru kuti anogona kufa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Vachitaura.
Mutungamiri webato rezano PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa vakurudzira boka remadzimai ebato ravo reWomen's League kuti vashandise huwandu hwavo hwemadzimai munyika mukutsvagira bato ravo rutsigiro kuitira kuti rikunde musarudzo dzemunanyamavhuvhu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano weWomen's League yebato ravo vamunangagwa vati madzimai ndo akawanda uye bato rega rega rinokwanisa kubudirira chete kana rikatsigirwa nemadzimai. Vati madzimai anofanira kushandisa huwandu hwavo kutsvagira bato rutsigiro kuti rikunde zvine mutsindo musarudzo dzegore rino.
As members of the Women's League, I call upon you to take advantage.
Imi nemadzimai ndinokumbira kuti mushandise kuwanda kwenyu kuti mutsvagire bato rutsigiro kuti rikunde musarudzo.
Vakurudzirawo kuti madzimai avhotere bato ravo kuitira kuti achengetedze nhaka yavo vachiti Zanu PF inovimba navo.
Ndongi kana chida kutonga zvine simba zvine nguva yakareba tsvikirwa nemadzimai nyika yezimbabwe.
Mutungamiri wezanu PF vashandisawo musangano wanhasi kukorokotedza nhengo dzebato ravo dzechidzimai dzakabudirira kunyoresa kuti dzikwikwidze musarudzo. Musangano wanhasi unouya apo bato rezanu PF rakakwira kudare nezuro nechikumbiro chekuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC irambidze nhengo 15 dzebato rinopikisa RCCC kuvulawayo kupinda musarudzo nechikonzero chekuti dzakaendesa magwaro adzo kunomination court nguva dzafo masikati dzaive dzakatarwa dzadarika. Vakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvemutemo mubato iri vaPatrick Chinamasa vanoti ZEC yakatyora mutemo nekutambira magwaro enhengo dzeCCC uye nhengo idzi hadzifaniri kukukwidza musarudzo. Izvi zvinoitika apo mutauri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vari kuti bato ravo harisi kufara kuti pane vamwe vanhu vakaita chitsotsi nekuendesa magwaro avo kuZEC vasina mvumo kubva kubato iri.
Chatakangoona ndechekuti kune vakafojera mazita nemasignature nelogo yedu pane zvatakaona so far zvinenge zvakaitwa nefas asi nyaya dzacho dziri kumapurisa nekumagwesa edu.
Pane mamwewo mapato asiri kufara nemafambisirwo akaitwa basa nematare aitambira mazita enomination courts pamwe neZEC anosanganisira MDCT akatokwirawo kudare reElectoral Court. Zvichakadai, ZEC yakaburitsa gwaro remazita evanhu vane magwaro akatambirwa nenomination courts kuti vakwikwidze musarudzo dzegore rino. Dzimwe nyanzvi mune zvemutemo dzinoti ZEC haigoni kuburitsa mazita kumatunhu ane nyaya dziri kumatare Asamwe wakaita senya njumia zemutemo wa Brian Kozia, vanoti Zek inogona kuburisa gwaro iri yozori sandura zvichiendera na nezvinenge zvazobuda mumatare. Izvi zvatsigirwa nenya njumia zemutemo muzvinafundo Love More Maduku.
Asikana vamabudisa semamirira takaita pano kana dare rikazotonga kuti apo pamakanyora zvakati bisai munyoreri zvakati apo pamakanyora zvakati wedzerai zvakati vanenge vachiita mutemo unobvumidza izvozvo nerudo flow matare ari pamusoro anokwanisa kuchinja
vaendera mberi vachiti magwaro ekufotesa kana kuti maballot papers ndiwo asikakwanise kudhindwa nyaya dziri kumatare dzisati dzapera sachigaro vesangano rinoongorora sarudzo rezimbabwe election support network ZESNI zvakare vari gweta vaandrew makoni vanoti kuwanda kwenyaya dziri kumatare kunoratidza kuti zvinhu hazvina kufamba zvakanaka kunomination court
saka takatarisa matambudziko iwawo anoratidza kuti pakaitika nomination court tanga pasina gadziro rakakwana rekuti vanhu vakwanise kuita basa iroro
zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende pamwe nemakanzuru musi wa 23 nyamavhuvhu gore rino ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
Bato rinopikisana Citizens Coalition for Change kana kuti CCC riri kupomera nhengo dzebato riri kutonga rezano PF mhosva yekuparadza zvibhorani zvakachereswa nenhengo yaro iri kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende kubhikita East richiti zano PF yakapika kuti mudunhu umu hamudivi vanoita zvirongwa zvebudiriro vasiri mubato rinotonga kusvika sarudzo dzegore rino dzapera. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nengo ze triple C zataura ne studio 7 kubhikita East dzinoti vatsigiri vebato rezanpf vaitungamirwa nevari kukwikwidza vakamirira zanpf vakotikomba vakaenda vakanokanda matombo muzvibhorani zvina zvakachereswa nevari kumirira bato rinopikisa iri vabonface mudzingwa vakafanira kubata chigaro chemutauriri wekomiti iri kuona nezvesarudzo mubhikita mutriple C vajohn mupanduki vati ichokwadi kuti zvibhorani izvi zvaifanira kuitwa magetsi ezuva zvakaparadzwa nevatsigiri vezanpf PF vachiti mudunhu ravo maberekera ingwe
vana kuti gomba vari kudestroya mabhos akadrilwa navamudzingwa izvi zvinoratidza kuti maelection atiri kupinda aya ane njodzi mukati uye vakutotanga hondo
vamudzingwa avo vanga vasingakwanisi kupinda pamhepo vachiti vari muruenda kuenda kuzambia vatenda kuti zvimwe zvezvibhorani zvavakacheresa mubhikita East zvakaparadzwa nevatsigiri vezanpf vari kumirira sakanzura weCCC muward 18 umwe mune chimwe chezvibhorani chakaparadzwa vanabhiodi muchei vanoti bato iri rakaita utsinye sezvo munzvimbo umu mune dambudziko remvura zviri kumanikidza vagari nezvipfuwo zvavo kushandisa mvura yakasviba inobva murwizi rwachivaka
takabatikana zvakanyanya uye community yakabatikana zvakanyanya nenyaya yekuti mvura idambudziko yekutomwa kuvillage iri padhuze iyoyo since from 1980 hakuna kumbobvira kwacherwa chibhorani
vagari vanoti zvakaitwa izvi zvinokonzera mhirizhonga sezvo nyika yakatarisana nesarudzo asi vagomba varamba mhosva yavari kupomerwa vachiti havana nguva yekuita zvisina maturo
I think we are going to appear in both sides and entertain a waste. So now I can do it all from the both in the database. From the system send out to the Zoo for now.
Ve bato reCCC vati vanga vasati vamhangara nyaya iyi kumapurisa asi vanotarisira kundomhangara munguva pfupi inotevera mhirizhonga yezvematongerwo enyika padondo remasvingo iri kukwira zuva nezuva nezuro dzimwe nhengo nhatu dzechidzimai dzebato rinopikisa iri dzakaudza studio 7 kuti dzakanotidza misha mushure mekumirisa kuurawa nenhengo dzebato rezanpf nenyaya yekuti dzakasarudza kumira musarudzo dzemakanzura kuchiredzi nemwenezi mune imwewo nyaya Christopher Mtonori Rodzi vanga vachitarisira kukwidza musarudzo dzeparamende vasina bato ravakamirira kuGutu West vakashaya nezuro manheru mutsaona yemumugwagwa mushure mekunge motokari yavo yabuda mugwagwa ikawira murwizi pedyo nedhorobha rechivhu vamutonhori vakanyoresa kukwidza vakazvimiririra mushure mekunge varambidza kukwidza musarudzo dzebato rezanpf dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo kana kuti maprimary elections apo pakasarudzwa vajohn paraza kuti vamirire zanpf Mutauriri wemuri ya kwa Rozi, wa Aaron mtono Rozi vati, varasiki wazukurune kushaya kwe mningina wavo, uye wanoti, muri yavo inofungira kuti njozi ii, inechekuja nese matongero enyika.
Mwadu ya mtonori, nyingu wazukuma 7 o'clock madeko, inyingi yaka jingi kweleka na kuchanyo tzikba. Kudibude mugwagwa azvoda sokuti ndo yachona yaita sokuti yaiwo pateka ndiyo inofanira kuvadza mpushira kuti anopinda mbridge
vati vamutonhori vanotarisira kuradzikwa musvesvondo kuprazire mhuri yavo kumvuma nakamira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mtimba.
Murwere wekutanga wechirwere chemoyo wekuvhuyiwa pachipatara cheparenyatwa mukati memakore mashanu anoti ari kufara kuti mupenyu sezvo aitya zvikuru kuti anogona kungofa sezvo zvekuvhiyiwa moyo izvi zvakapedzisira kuitwa munyika muna 2018. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Muzvare Blessing Bonda vane makore makumi maviri nemapfumba mwekuberekwa vataura izvi vari muintensive care unit kuchipatara cheparirenyatwa uko vati vari kupora zvakanaka. Muzvare Bonda avo vakavhiyiwa mwoyo musi wa22/10 vaudza vatori venhau kuti kunyange hazvo vakavhiyiwa pachipfuva havachina marwadzo avari kunzwa. Chipatara Parenyatwa Group of Hospital chatendera vatori venhau vashoma kuti vakwanise kutaura namuzvare Bonda uye vanga vaine vana chiremba vakavakotsirisa pamwe nevakoti vakabatsira pakuvhiyiwa kwavo. Vari kutungamirira urongwa hwekuvhiya mwoyo pachipatara cheparenyatwa vari nyanzvi yekuvhiya zviri mukati mechipfuva kana kuti specialist cardiovascular and thoracic surgeon Dr. Simukai Machawira vaudza vatori venhau kuti murwere wavari kupora zvakanaka vakati naivo vaive nekakutya sezvo paive pavane nguva vasina kumbovhiya munhu zvekugadzira moyo munyika.
Tinofara kuzivisai kuti operation yakafamba zvakanaka. Uyu semurwere wedu wekutanga sekutyawo kwaaita isusu taivawo nekakutyawo kataivawo nako.
Parirenyatwa pari zvino yavhiya moyo yevanhukadzi vaviri, wepiri wacho akavhiyiwa nezuro. Dr. Muchawira vati vanofara kuti kunyange zvazvo vakatura maawa matanhatu kana Zvare Bonda murwere akavhiyiwa nezuro akatora maawa mashoma.
Tingati zvakatora nguva yakareba kudai nenzira yokuti tatri team yaichaita operation yekutanga mushure memakore mashanu. Saka vanhu munee muchiita kakudyidzana zvine zvichida kuti munyatsonzwanana pamunee muchiita operation. Tingati tikacherechedza yatakaita nezuro takatora maawa matatu nehafu zvichiratidza kuti team yava kudii iri kubatana ende zvinhu zvaakuita.
Vatiwo kuti bvupa rakachekwa rinyatsopora zvinogona kutora mwedzi mitanhatu. Vawedzerawo vachiti vave kutarisira kuti vanhu vavanovhiya vachazenge vachiwanda nekufamba kwenguva.
Sevanhu vachiri kutanga tichambotanga tichiti murwere mumwe chete pasvondo, asi tichitarisira kuti tichapota tichiwedzera. Tiri kutarisira kuti tosvika pa2 kusvika kana zvikabudirira togona kuti zuva nezuva during the week tine tichingoita maoperations every day.
Mukurarisa varwere Dr. Shield Kajese vanoti havana chakavatambudza mukurarisa nokumutsa muzvare Bonda.
Taiziva kuti mwoyo wake une problem. Taifanira kutora maprecautions ekumeka sure kuti patiri kumukotsirisa taitawo zviri kuenderana necondition yemwoyo wake.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera vati kuvhiya varwere vemwoyo munyika kunobatsira varombo.
Tinotenda nokufara nokupembera kuti pane open heart surgery kuitwawo mazuva ano muno muZimbabwe. Inobetsera vazhinji vasingakwanisi kuenda kunze kwenyika.
Munyika manga musina chipatara chehurumende kana chakazvimirira change chichivhura mwoyo, izvo zvinonzi nenyanzvi zvaita kuti vamwe vanhu vane zvirwere zvemwoyo vaida kugadzirwa vapedzisire vafa nekuda kwokusheya mari dzekubuda kunorapwa kunze kwenyika. Chipatara cheparirenyatwa chinoti chine vanhu vari pakati pemazana matanhatu nemazana manomwe vari kuda kuvhiyiwa mwoyo, asi vachitiwo kune vanhu vakawanda vane chirwere ichi vasati vave mumabhuku avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana mushonhau dzechokwadi teererai studio 7 nguva dza 7 manheru uye 6 mangwanani endai pafacebook page yevoa shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro-soro muAmerica reSupreme Court nezuro rakabvisa mutemo unotarisa boka, rudzi kana kuti munhu anobvepi kuti akwanise kupinda muzvikoro zvepamusoro-soro richiti nzira iyi haifanirwe kushandiswa kuti munhu apinde kumakoreji nekumayunivhesiti. Asi mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakashora zvikuru mutongo uyu vachiti vanopokana nawo zvakanyanya uye vakakurudzira zvikoro zvepamusoro-soro kuti zvisaonese kunge mutongo uyu ndiwo magumo ezvose. Varimi vegorosi yemuchando vanonzi vakakundikana kurima mahekitari zviuru makumi mapfumbamwe kana kuti 90,000 hectares avainge vakatarisirwa kurima gore rino. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima vaJohn Basera vakazivisa muchinyorwa chavakaburitsa nechipiri kuti varimi vakakwanisa kurima zvikamu makumi mapfumbamwe nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 96% zvemahektare zviuru makumi mapfumbamwe kana kuti 90,000 hectares zvavainge vakatarisirwa kurima gore rino vachikwira kubva pamahektare zviuru makumi masere kana kuti 80,000 hectares akadyarwa gore rapera. Dr. Basera havana kuzivisa kuti sei varimi vakatadza kurima ndima iyi. Dunhu reMashonaland West iro rinosimbotungamira makore ose adarika rakazivisawo kuti rakatadza kusvika mahektare zviuru makumi matatu nezviviri kana kuti 32,000 hectares zvayainge yakatarisirwa. Mudhumeni mukuru mudunhu iri amai Sara Ndoro vanoti kwakanga kwarimwa mahektare zviuru makumi maviri nezvitanhatu kana kuti 26,000 hectares kusvika musi wa 15 Chikumi pakapera nguva yekurima gorosi. Mumwe mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obed Jiri vanoyambira varimi kuti hazvichayamura kudyara gorosi nguva ino sezvo risasvike. Vamwe varimi vanoti vakatadza kurima ndima dzavaida nekuda kwematambudziko akasiyana siyana anosanganisira kunonoka kuwana zvikwanisiro, kusawana magetsi paanenge achidiwa kuti vadiridzire gorosi, pamwe nekunonoka kukohwa zvimwe zvirimwa zvakaita sechibage muminda yavanozodyara gorosi. Mumwe akanonoka kupiwa zvikwanisiro nebhanga reAFC ndiva Bright Ndevere vanorima vari kubhange. VanDevere vanoti vakazowana fertilizer masvondo matatu nguva yekudyara gorosi yatanga. Mumwewo akanonoka kudyara nekuda kwemagetsi anga asipo zvichinzi mapango anodonha ndiva Nison Mafuta vanorima vari kumazoe mudunhu reMashonaland Central. VaMafuta vanoti gorosi rinoda kuwaniswa mvura kwemaawa masere pazuva kana risati rabuda richiri pasi.
Ndoita wazinaitango rezvo ama round rupina naye tabuda tiri mapeto ne round rimaita wazichadzoka futi tiri minus atobisa 2 hours.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiweti jiti vanoti varimi vakawanda vakaita dambudziko rekunonoka kuwana zvikwanisiro.
Kunonoka kuwana zvishandiso ndizvo zvakaita kuti wheat iwedzerwe panguva yekudyarwa kusvika musi wa 15 June.
Mumwe murimi ane mukurumbira wekurima mudunhu reMashonaland West vatinache Ziki vanoti dambudziko remagetsi riri kuramba richinetsa uye zvave kunzi mawaya anofambisa magetsi ndiwo ari kudambuka.
Mafuzi manje
matanda ari kudonha ari kutsvane moto so
Vaziki vanoti varimi vanogona kuramba vari padambudziko rekushaya magetsi iwo achinzi avepo nguva dzose. Hatina kunzwa divi rezesa sezvo mutauriri wekambani iyi Dr. George Manyaya vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Asi zesa yakavimbisa kuwanisa varimi vegorosi nyika yose 120 megawatts dzemagetsi asingadzimwe dzimwe kana kuti load shedding izo dzinonzi dzinokwanira varimi kubva gorosi richidyarwa kusvika parinochekwa kubva muminda. Bazi rezvekurima riri kutarisira mametric ton zviuru mazana mana kana kuti 400,000 metric tons kudarika gore rapera pakakohwewa gorosi mametric ton zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nezvishanu kana kuti 375,000 metric tons. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti nhamo yedzinhandare muHarare yave kuzopera kutanga svondo rinouya apo vari kuvhura nhandare yeRufaro Stadium. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vamafume vanoti zvese zvakakosha zvakafarira kuitwa paRufaro Stadium zvaitwa zvekuti nhandare iyi yasara mazuva mashoma shoma chete kuti nhabvu itange kutambirwamo.
Tapedza kuisa pitch magetsi adzoka after 4 years je crema changing rooms aitwa extended taisa plumbing ichange yapera within the next 5 days tinotarisira kuti bora rinovharange rava kutambwa tapedza plumbing.
Vanoti tarisiro yavo nemafambiro ari kuita zvinhu ndeyekuti kutanga kwevhiki rinotevera zvikwata zvemPSL zvinge zvave kushandisa nhandare ine mukurumbira iyi. Kovhurwa kwave kuitwa Rufaro kwauya panguva yakanaka sezvo zvikwata zvese zvemuHarare nezvimwe zvisina nhandare dzakakodzera zvange zvomanikidzwa kutambira kumamwe maguta sezvo National Sports Stadium yambovharwa nekusamira zvakanaka kwayakaita. Hurumende iri kutatarika kugadzirisa zviri kudiwa kusanganisira mvura nezvimbuzi. Chikwata cheDynamos chave kushandisa Butter Stadium kuGweru neBarber Field Stadium kuBulawayo. Asi mukuru wekumahofisi avo vaJonathan Mashingaidze vanoti izvi ndezvechinguvana vakamirira Rufaro Stadium. Black Rhinos yave kushandisa Butter Stadium. Caps United neCranbourne Bullets dzave kushandisa Barber Fields. Herentals yave kumandava Stadium. Asi mtevedzeri wasachigaro weSimba Bora vaCharles Nyatsine vanoti ivo vakasarudza Baobab Stadium kumaruwa eMhondorongezi.
Tikataurawo neShisham Butter Stadium kuGweru kuti tigone kuzowana inonzi pachirungu second option yekuti tigone kushandisa Butter Stadium tikasvika zvakare pakuwirana nawo.
Asi ZPC Kariba iyo yaishandisawo zvekare National Sports Stadium yaita rombo rakanaka mushure mekuonekwa kunzi nhandare yavo yeNyambunga Stadium yave kukodzera kutambirwa nhabvu yepamusoro zvichitevera gadziriso yakaitwa. Dzimwe nhandare dzakaita sewadzanai kuShamva Sakubva kwaMutare neAscot kuGweru dziri kugadziriswa kuti dzizorerutsa nhamo yedzinhandare iyi. Mutauriri weguta reGweru Muzvare Vimbai Chingwata Mutse vanoti vari kugadzirisa nhandare iyi kuti veruzhinji vafare.
Tisekanzuri yeGweru tiri kugadzirisa zvakanaka Asco Stadium kuti munge munokwanisa kunge muchitambirwa nhabvu.
Makundano ePremier Soccer League ari kudzoka kutanga mangwana mushure mekumbomiswa kwemasvondo maviri nekuda kwedambudziko renhandare iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
It was a Friday my darling. Was a Friday 7 to 14.
Muchirongwa chedu chema gitara chosondo rino tine hurukure nemuimbi wemusambo wegospel akambotora zororo mukutsigisa mimanzi asi iko zvino adzoka zvakare nenziyo itsva amai Shingisa Isuluma. Amai Isuluma vakaita mukurumbira kwemakore akawanda. Ngatinzwei chikamu chekutanga chehurukuro yavaita naIvan Tsininga weStudio 7.
Kalikenge tangiri pa album enda kuti entumotaro kuti album number 8 chenda kuchikoro. Takandiri ku America Louisiana ndaka release album inonzi Ndewake. Ndaka release o asina kuti ndabva ku Zimbabwe saka vamwana iziva vamwe havaizivi asi ndiye akanga atora album number 8. Saka ndakanzwa kuti 2012 kuna masonga vanacho kana vava na maalbum anawanda kana masonga zvinenge kutokanganwa.
Basa, ratori mwebasa.
Kana inonzi ratori basa. Pirate yangu ya nanyisa kata kungataa kushika vita na CD sangozi kwete no katimbo chande inu mzire kuita se yeku yukita kutiva nulasa tumili tingo zendo
mazatuna tuma digital doza hako mazwano guys
doza hako mazwano yesu kataka patato tanga kutoda na CD katimbo siya nipati
Jambirira.
Jambiraitona.
Vakakunzwai 2008 ya muri kutaura hivi. Nevari kukunzwai nhasi mazera asiana. Ine nemuwe. Ya chinja zvipapi kubva kumakare uko kusvika pari nhasi.
Ndingada kutotunza kuani vanoi nevanoteerera kuti ndechinja here. Ndoda kuti ndototi nditori shunga dzangu ndotoza kuti ini vashandiri nandinandiki ngoti ndachinja. Ndinato munhu kuchinja kuchinja ndozoti nokwanisa kuchinja nemachuriti. Batiko zvinoiza already double that age. Na bet 25 was na mami ma 50. Saka ndinoona kuti achinja kumachuriti in writing song then maturity niko ye ninge rachinja ndizvi akasha achaita sezi mukana mudikira zvimba zvimwe mukuru. Ndoenga ndiyo chini aziwa hii vanhu vateereri ndo vanga ndozvindudza kuti chenji ndizvo ndo vanga ndokwanisa kusanangura kana kupindura mupfunzi iwowo.
Ane nyaya ino gara ichindibata tine vakawanda vatakarasikirwa navo nenyaya dzekuzonzi vakange vakuita zvemadrugs vakange vakuita zvevanga vama addicts alcohol nezvimwe zvakawanda wanda ini makanzvengana sei nematambudziko akadai kusvika nhasi.
Iya isaitoita zvokutonzwa kwachitoshamisika ende mataura nyaya ndishamisa nokuti musoro manheru ndichiita manamato nevana vangu ndaichitomuaudza ndichikuti ndichizobudisa seremoni vachinoti uyu mukomana uyu toa murume mukuru kuti aitouya kuchechi kwedu asi akazorekesa kuya ndinoda kuti panga achiimba gospel akanga akuita zvemadrugs vari kuimba zvavo asi nokuti vari kuita zvokurara usiku vese vachimba vachibedzwa kumagigs anga angangu dzimagigs mazuva acho yaya saka ndakazotanga kuzonzwa kuti kunotonwa madrugs nhaye kuti vanhu vakwanise kuramba vane simba rekuimba usiku wese ndoti takazotanga kuzonzwa kuti nezvina Whitney Houston kuti ndozvaanoita nemamwe masecular musicians nezvemataura izvozvo kuti kana vana ndombo yatakangonzwawo kuti tichitoita maconcerti nawo tichiri vadikiwo mazuva chaya kumabackground totaimba kuti vanenge vachitomwa doro vanenge vachitoinini taitoshandisa kuti kana kuimba gospel vanotomwa doro kuti vari kuzviri kumaketeni saka tichaitotishamisawo kuti aiti kana taimba kao kwatokuda nemusodzo utofunga kuti hashuwasva munhu ari kutokomborerwa iyo inenge ti
manga muchinzwa kamba kanonzi fara zvakadaro kakamboitwa mukurumbira muhurukuru yaitwa naIvan Tsininga weStudio 7 naamai Shingisa Isuluma vari parunare kuCanada. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chikamu chechipiri chehurukuro iyi. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM manheru anhasi apo tiri kutarisa urongwa hwemapato ezvematongerwo enyika hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wezano PF wari mutungamiri wenyika vemasoni Munangagwa vanokurudzira Women's League yebato ravo kuti ishandise uwandu hwemadzimai munyika kutsvagira zano PF rutsigiro. Zeki inoburitsa mazita evanhu vakabudirira kunge vachinyoresa nenomination court. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mwina Praxidus Jeremiah.